Apples TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 18 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamako haruzivishe vanoti vanokasha madzwa kuti upenyu kunze kwejeri rwakafanana nehwemujeri mavakange vari. Vanhu gumi nemumwe vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vanhu vaviri vanoti vange vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe vanowanikwa vasina mhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vanoti nguva yavakagara mujeri yakavadzidzisa zvinhu zvizhinji uye yakavasimbaradza mukurwira kwavo kodzero dzevanhu uye kurwisa uori munyika. Vachitaura neStudio 7 vaharuzivishe vati havatyi kupfigirwa mujeri zvakare nokuti upenyu hwevanhu vari panze hwakangofanana neupenyu hwevanhu vari mujeri mavakange vari kwemwedzi iri padyo negumi nemiviri.
Fashanta isunungurwa pari zvino tichitaura chokwadi chaicho zvakangofanana. Kusunungurwa kwacho handina zvandiri kuona kuti ndinosunungurwa.
Nemhaka yei?
Chikonzero chacho ndechekuti pekutanga ndinoimba kuti makaona chero zuva ndakabuda kuti ndakachingamidzwa nemapurisa eRiot vane marori anokwana matatu. Izvozvo kuti anga chinhu chakanadza kuti no ndiri kubuda ngu mutirongo diki asi ndichipinda mutirongo hombe. Chechipiri ndechekuti mukarina chero vhiki apera kusvika nanhasi zuva nezuva kana ndisingaendi kumatare nenyaya yemhosva dzandiri kukomedzerwa then ndinenge ndichinda futi kunoripota kumapurisa kuno mamwemapurisa kundiratidza kuti ndichipona nyaya yacho kazuva nezuva. And kutambura kuri kuita vanhu kutambura kwandiri kuita kunyange neni nekuoma kwakaita zvinhu kwakaita upenyu hwangu hwevamwe mutengo chora charo charoreri kuamerica asakwanisa kutenga chinhu zvinhu zvaoma. So kusununguko handina zvandiri kuona kuti huri papi. Even tikabvako kune zvekuti mararamiro tisingatataura izvi nchiro zvekunoita kwange kuita zvinhu zvisiri basic zvakakosha munyika. Tikaenda chaizvo chero kukodzero dzevanhu hapana padzati dzawanikwa. So tingori mutirongo nekuti tikatarisa kusawana kodzero tiri kuwana vari mutirongo chekuti vanyorosewo kufota vavhoti. Zvinhu zviri kuwanikwa chiro kune vari kunze kune vakutazanyorosa kufuta kuti havana zvitupa ndezvimwe zvezvinhu zvinoratidza kuti isusu kuti inini ndakabuda mujere diki ndichipinda mujere hombe. Zvinhu zvinoratidza kuti ndinogona kunge ndakaona rusununguko asi rusununguko rwacho handina kuruwana.
Imini sava haruzivishe chii chamunofunga kuita pamusoro pezvose zvamuri kuona zvamunoti hazvina kumira zvakanaka?
Zviri pamukoma ndezvekuti inini semunhu anga ari mutirongo kumazuva anosvika ivo 322 ndine kufunga kwandaiita zuva nezuva. Ndiri munhu akati ochenjerei ndiri munhu anondifungeiwo ndine kufunga kwandaiita zuva nezuva ndine zvakawandawo mazana anenge tindaikasuwa kuti zuva nerimwe nerimwe tinenge ndine zano randiri kufunga rekuti orit pamadambudziko atinawo aya matambudziko atinawo tinokunda sei dambudziko guru ratinaro iri toribvisa sei kuti vanhu vane ufaro muri kunzwisisa. Saka mazuva 320 ndine mazano 322 and but ekutanga teicha rimwe pazuva rimwe pakufa. Rekutanga nderekuti ndiri kukurudzira vanhu nyanya yechidiki kuti ngasinyorosei kunofota ndo zvandiri kunyanya kukurudzira. And tinyorosa kunofota wainchikurudzira kuti ngasinyorose kunofota zvinhu zvisinganetsi zvinhu zvekuti hazvidi kusungiwa kanyanya ikodzero dzedu.
Imwe nyaya yandinoziva inokunetsai ndeyezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Chii chamungada kutiudza pamusoro penyaya iyi?
Vanhu ava vane msimbabu vari kuno diaspora tikatarisa vanodari kama miriyoni matanhatu zvava zvezimbabwe zviri mune dzimwe nyika kuna nasouth africa kuna naengland kuna naamerica kuna naaustralia kuna nazambia kunyika dzakawanda wanda dziri kunze kwese saka vanhu vane kodzero dzekuti vavhote ende hasi zvinoshamisira chimwe mozambique chaive painoita sarudzo chaiko tinoona muno muzimbabwe vanhu vachiita mitsetse zvivava zvemozambique zvichivhota
tikatarisa nzira yamafamba nekugariswa kwenyu mujeri nemamwe matambudziko amasangana nawo munofunga kuti vaharuzivishe vacharega here kutaura vachirwira kodzero dzevanhu nekurwisana nehuo rese zvavagara vachiita
inini mukoma ndikudze chokwadi uye ruzhinji rwese rwakateerera kurwira kwandaiita kodzero dzevanhu ndisati ndapinda mujeri paipai hapana zvindaiita pandakapinda mujeri ndingatoti ibhabhatidzo ndakawana mukana kwemwedzi inodarika gumi andakagara mwedzi gumi nemazuva gumi nemakumi maviri nemaviri kwakatondisimbisa kwakaita kuti ndinyatsoona kuti zvandaiita inini ndaitoita zvokutamba ndisati ndapinda mutirongo and chiunyaa kundikuita kuti kundipa ushingi chinonga ndipa ukasa hwokuti ndinyatsokubira kodzero dzevanhu ndechekuti zvandakasangana nazvo pfupo yandakasangana nayo kutambura kwandakasangana nako marwadzo andakasangana nako haafaniri hazvifi zvakakodzera hazvifani kukodzera kuti azosanganikwawo nawo nechimwe chisava zvino nyika zvinhu zvisakakodzera uye ndikaita zvekumira ndikasarama ndichirwisa mukoma dambudziko iri rinoona kuzvinodzokera chirwreni kwandiri saka ndofanirwa kuti nditorwisa nditowedzera nekutira dambudziko risazondiwira risazondiwira futi uye risawira futi zvimwewo zvivava zvezimbabwe
vaharuzivishe hamutye here kusungwa kana kudzorerwa mujeri zvekare
kusvika handityi mune vanhu vakawanda vari kutogara vachirarama vachitobuda majeri achitopera ini akatopinda ndikatobudamo saka kana ndakapopindamo ndikabudamo chero zvikanzi ndinotya mukoma nhamo iri kutambwa nevana vezimbabwe pano panze yakakura kudarika kuku kutambura kwandandiri mutirongo
vange vari nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nemumwe 11 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi masere nevaviri 382 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu nevasere 5258 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvitanhatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu 226,460 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vaive mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana 4,209,724 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitanhatu nemakumi masere nevatatu 3,236,083 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana manomwe nemakumi mana 28,740 Mutongi wedare raMajesty kuKwekwe akawana vamwe vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kuKwekwe kuMidlands vasina mhosva vaDion Jane Craig nemumwe wevaviri ava vanoti vakapfurwa nepfuti nemapurisa pagumbo vakaendeswa kuchipatara kuKwekwe General Hospital umwe wavo akatiwo akarohwa nemapurisa muviri wose mapurisa anonzi aivapomera mhosva yokuvanza kwainge kuine mumwe mbavha yavakange vachitsvaga asi mutongi akati zvapupu zvehurumende hazvina kuuya neumbowo kuti vaviri ava vainge vapara mhosva vaviri ava vaimiririrwa nemagweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti Muzvare Nosimilo Chinaiwa navaJabulani Muhlanga mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mufunda
yangairi nyaya ya Dion Craig na Menard Moyo ndowaipomerwa mhosva yekuchirungu yekunzi vakanzi vakaita defeating and obstructing the course of justice kana kuti vaikatadzisa mapurisa kuita basa ravo kana kuti kutadzisa kuti justice iitwe vakapomerwa mhosva yekunzi vakadzividza kana vakatema mapurisa nematombo kukwekwe muMidlands province ndoko ari kupemerwa mhosva yekunzi ndoko zvavakaita mhosva yavo muna January 2021
vainzi vakaita sei chaizvo
vachinzi vakakandira mapurisa matombo kuvadzividza kusunga mukomana ainzi Maxwell Moyo pamba pavanga vasvika mapurisa ari saka vakazosungwa kana vakazorohwa vakarohwa zvakanyanyisa nemapurisa ivava vakazopedzisira vatovenda kuchipatara kukwekwe General Hospital kwavakazonorapwa vakanosiyiwa nemapurisa vachimapurisa vachitora Maxwell Moyo aipomerwa mhosva yekuba vasiyiwa kudaro vanhu veruzhinji ndo vakazotobatsira vanhu vaviri vavava Craig uyu mudzimai uyu Menard murume ndo vakazotobatsirwa kuenda kuchipatara kunorapwa vazorapwa kunze kwapedza kurapwa ndo pakazoiswa macharges nemapurisa ekunzi vakada kukonzeresa kana kudzividzwa kufambisa zvakanaka kwenyaya ya Maxwell Moyo so, vakazomira pamberi pedare kubva trial yakazotanga muna October vakamirirwa naAssistant Nosimilo Chinaiwa namukoma Jabulani Muhlanga weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanowano bata basa reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuMidlands nekumatebelewen provinces
Magistrate vakati kudii chaizvo
Magistrate vakati zvatitaurwa mudare hazvipindirani nemhosva iri kupomerwa vanhu havana vanga vakatova mavictim ekutorohwa ekutokuvara saka vakadza vana mhosva tiri kufara nemutongo uyu kuti mavictims kana kuti vanonenge vari vanotowanikwa vari mavictims police brutality kana kuti ekurohwa kwemapurisa kukanganiswa kodzero dzavo vari kungowanikwa pamberi pematare edu edzimhosva vasina mhosva vachinzi vana mhosva
pane hurongwa here hwekuendesa mapurisa aya kumatare kuti vakachenerwa nedare ava varipwe
pari zvino ndinodavira kuti zvinhu zvaitika svondo rapfuura izvi nemusi wechitatu asi pari zvino ndinodavira kuti svondo rino kana rinotevera kana kuti anoteverayo magweta edu anenge achizotaura nevagari vekukwekwe neumwe wako vanogara mugweru kuti wanzwe kuti nyaya iyi inofambiswa sei zvehongu zvinhu zvatinodavira kuti kuZimbabwe Lawyers for Human Rights kana zvaitika zvakadai kune yatinoti program yatinoti anti-impunity yatinoti vanhu ava vanokanganisira vanhu kodzera vanofanira kungosiya vakadaro
vanofanira kuitwa sei
vanofanirwa kuitwa held to account for their omissions or commissions nzvimbo inoi macommissions avakaita ekuti vakasurova vanhu vakakuvadza vanhu vakachizovapa mhosva and mhosva iyi yaraswa nedare saka kazhinji kacho kune yatinoti anti-impunity muchirungu yekuti ngatidzidzisanei kuti izvi hazviitwi ngatichere gomba titi pukoko hazviitwi mutemo wakamira zvakadai muzimbabwe hamukanganisire muchori kodzero dzevanhu saka tinotarisira kuti vagari ivavo vane maoptions kana kuti vane maoptions ekupesuwa option iyoyo yekutora matanho yekuti kodzero dzavo dzakakanganiswa dzinofanira kugadziswa nenzira yakati kazhinji magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights abatsira kusuwa kana kuti kodzero dzavo dzivo dzigadziriswe nenyaya dzekutora nyaya idzi kuendesa kumatare kuti zvamakatitira izvi mapurisa makatikanganisira
chimwe chinangwa chekuendesa mapurisa kumatare ndechei chaizvo vamafunda
tinoita izvi tichitirawo kuti tidzidzisewo mapurisa kuti nevamwewo vakadaro mastate actors including manonstate actors kuti aiwa musaite zvinhu zvisiri pamutemo ngatiite zvinhu zviri pamutemo hakusi kuti magwema vanhu vanokara mari sereka vanonge vakanganisirwa kwete asi tinoona kuti chikuda kuzama kueducate nekudzidzisa kuti aiwa kodzera dzingochorwi pamangodiri hanyu kungoita vana veZimbabwe zvamangoda kungoita zvaangoda munhu angoda kungokika munhu angoda kungodai so tinodavira kuti this will be a lesson kuma law enforcement agents edu kuti ai remekedza ikodzero dzezvarwa zveZimbabwe.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR vakumbirai mafunda vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Sangano reZimbabwe Electoral Commission rotarizirwa kuva nemakomishina matsva matanhatu zvichitevera kupera kwetemu yemamwe makomishina muna Chikunguru. Godwin Mangula anotipa nyaya inotevera.
Uchiziviso chai kune veruzhinji, komiti inoona nezvekufambiswa kwebasa muparamende yeStanding Rules and Orders iri kukoka veruzhinji kuti vadome vanhu vavanoda kuti vapinde muzek kuti vatore zvigaro zvenhengo nhanhatu dzekomisheni idzo dziri kusiya basa musi wa 6 Chikunguru apo panopera nguva yadzo yekuve nhengo dzebhodhi rekomisheni. Komiti inoti panodiwa vakadzi vana nevarume vaviri kuti vatore zvigaro izvi. Komiti ino veruzhinji vanofanira kudoma vanhu vane chiremerera pamwe nehunyanzvi munyaya dzekufambiswa kwesarudzo. Vanhu vanobvumidzwa kudoma vanhu vavanoda kuti vapinde muzeki kusvika musi wa 18 kukadzi. Uye komiti inozoita bvunzo dzekuona kuti vanenge vadomwa vanokodzera here kana kuti kwete. Komiti iyi inozoendesa mazita evanenge vakunda kumutungamiri wenyika uyo anotambira mazita aya kana kuaramba. Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos vunhu vati zvakakosha kuti pave nenhengo itsva dzekomisheni iyi, asi vati vanhu vanodomwa ava vanofanira kunge vakazvimirira kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Chatinozotsinira pakunge vagadzwa makomishina aya ndechekuti ngavachigadzirisa kuona kuti basa ravanoita ivo ravandudzwa kureva nyaya dzatingadzi maelectoral reforms kana kuramba vachigadzirisa administration yemaelection, vachigadzirisa mitemo inotarisa nyaya dzesarudzo, vachiadvisa government. Saka tinotarisira zvekare neiye kuti tine chatiri kutarisa chatingati kushanda baboka reZimbabwe Electoral Commission rakazvimirira roga yatingati independence yezek inobva zvekare kuvanhu ivavo vanenge vachizoapointwa semakomishina. Saka kureva kuti pachaitwa mainterview avo zvekare vanhu ivavo vanofanira kunge vari vanhu vanozvimirira vega, vano vasingasapoti zvematongerwo enyika kuti vasingamiri neboka kana nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Sachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kuvepo kwe vanhu vatsva muzek kunogona kusandura maitirwo ebasa muzek.
Chokutanga nguva nonguva pakaudzwa vanhu vanyowana vanodaidza vaive kuti fresh blood, tinenge tichitotarisirawo zvakare kuti kuuya kwavo kunogona kuunzawo shanduko kumaitirwo ebasa anenge achiitwa nezek. Saka tinozvidavira uyewo tinotendera kuti zvinofanira kunge zvichiitwa zvichitevera bumburo remutemo wenyika.
Vamakoni vatiwo zvakakosha kuti mutemo wemafambisirwo esarudzo ushandurwe kuitira kuti zeki ikwanise kushanda yakazvimirira.
Chinongodiwa kuti pange pane handigati mareforms maelectoral reforms anoita kuti makomisheni edu ashande zvakanaka, anga ari independent uye achiita basa ravo zvichitevera zvido zvenyika kwete zvido zvehurumende inogona kubva mangwana kuchiuya imwe zvichingodaro.
Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira munyika anogaro chema chema achipomera zek mhosva yekuita basa rayo yakarerekera kuhurumende nebato riri kutonga. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuAfrica University Dr Wellington Kadzikwa vaudza Studio 7 kuti zek haina chimiro chakanaka kune veruzhinji uye kusandura vanhu hakuna zvakunogadzirisa. Vanoti semaonero avo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa uye mutungamiri wenyika haafaniri kuve nechekuita nekusarudzwa kwenhengo dzezek.
Mutemo unoti vanenge vadomwa mukuru wenyika anozosarudza mukuru wacho nemuteedzeri wacho unenge wautichikora kodziri dzevanenge vasarudza. Ivo vanofanira kungoti paramendi yosarudza vanhu ivavo yobva yasarudza kuti anoti mukuru wacho neanoteedzera zvongopera muparamendi, nekuti paramendi kana ikazenge yakuisa mazita acho kune mukuru wenyika zvoreva kuti yakuisa kune rimwe bandiko rinotove mamwe masimba.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti zek inofanira kuumbwa patsva kuitira kuti veruzhinji nema mapato yematongerwe nyika vavimbe nayo.
Zimbabwe Electoral Commission ipazi rinoda kuumbwa pacha kuti rigokwanisa ku vamuridzi wepembe wesarudzo zvinoitika pajekerere mu 2023.
Atina kukwanisa kutaura nemutauri weZEC amai Letitia Kazembe kuti tizwe kuti ndivanani vari kusiya zvigaro zvavo muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Jerinoti kurwisana kwatanga zvakare mubato reZANU-PF mushure mevanhu zana rine gumi nevapfumbamwe 119 vati vanoda kukwidza kuve nhengo dzeparamende ipo paine zvigaro makumi maviri nezvisere zvichakwikwidzirwa musarudzo dzemusi wa26 kurume. Izvi zvinonzi zvichakonzera kusawirirana pakati pavaemarson Munangagwa nemutevedzeri wavo vaconstantino Chiwenga. Munewsday makare, mukuru mutsva weZimbabwe Revenue Authority paBide Bridge vaKenneth Mungati vanonzi vabisa vashandi vanopfuura mazana matatu kuvaendesa kune mamwe mapazi vachivapomera mhosva yekuita zveuori. Bato rinozviti Movement for Democratic Change Zimbabwe, MDC Zimbabwe, ranyura tsamba kuZimbabwe Electoral Commission richizivisa kuti hapana anobvumidzwa kushandisa zita rekuti MDC kunze kwaro. Gwaro iri rakasainwa navatulani Ndevele vanoti ndivo mutungamiri webato iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiko kuStudio 7. Ini ndoda kungotaura hangu na president wangu Chamisa kuti nyaya yezita chaiyoka hongu vanhu vanogona kurida ende togona kurida. Asi nedzimweni dzenguva chero dai party yenyu ikatonzi Chamisa Party, we can even join you. Chero dai mukaenda pasi pomuti tinokutevera ipapo. Chero mukaenda nomumvura nomumvura tiri tese. Izvo musatombodya kana kuvhunduka ngozi tine mipose pamunenge muri. Tinototi pindai achamisa nemaoko maviri. Zvezita zvekuti zita risiro rinotonga pati, risiro rinotonga nyika. Isisu tinotungoda kuti chero dai zvikanzi chimuti pati, as long iri yenyu president Chamisa, tinotoinda kuchimuti koko bhozi ndokwatiri kuda. Zvamonzora izvi hatine kana basa, hatina kana basa naye kana kutombofunga kuti kunei. Isvoko zvezvaro riri kutongofamba riya.
Ndinopa kurudzirei kuti kumunhu wese ari kundinzwa, iko zvino taakuitarisana nemaelection 2023. Inonzi politics. Munogona kuva nemamwe mafungiro ekuti tikazodai tozodai tozodai. Kunyange ukatumwa kunzi uraya munhu tokupa 100 BS, inoshanda here mukati meupenyu hwako ese 100 BS? Kunyange ikashanda asi nzinza maane ngozi. Saka ngatisatore politics topera kuponda ndoita sitoita se. Vachamisa vakapinda pachigaro, muchaona vachamisa vakagara nava Munangagwa. Bhozi vachamisa haasi munhu anoda mhirizhonga, haasi munhu anodei. Uchazoona vakagara vachitopuwa mamwe mazano kuti apo daiwa dai dai ndaiwo ndonga hangu apo, asi apo daiwa dai dai. Isu sewatsigiri wavo ngatibatanei, ngatibatane bhozi tese tingori maZimbabwe. Iwe kana uchisapota ZANU-PF hapana munhu anokumanikidza ikodzero yako. Ini ndinosapota president Nelson Chamisa anova mutungamiri anoziva zvaanoita. Iwe unosapotawo Munangagwa, then toita se tobatana. To kana kuri kugara pasi tombogara pasi watsigi toodzana. Se uchisapota MDC, se uchisapota ZANU-PF, kwete kupondana, hapana chatinowana kupondana. So chandikurudziro yangu ndeyekuti ngativei vanhu vanoziva zvaanoita kuti pachazopera maelection tichazosara taane ngozi kumadzinza edu isusu.
Mangwanani akanaka ashamarari yeStudio 7. Zita rangu ndinonzi Mafira Kureva. Nhauya ndinoda kutaura ngezvayo inyaya yemaelection yekuZimbabwe, kuti isusu zvizvarwa zvemuZimbabwe tikade kuite mavhoti, obviously mavhoti agara tinoziva kuti anobiridzirwa. ndangati nefunga yekuti hazviti here kuti isusu maZimbabwe toregere kuvota veneto voterwa ngeSadak nyika dzese dziri muSadak dzotivotera pongo inyore Jesu kuti no mavhoti ari kuitwa ngeekuZimbabwe todoti tivotere president wekuZimbabwe tovoterwa ngeanhu ari kunana South Africa anhu ari kuBotswana Mozambique kundobata nyika dzese dzemuSadak dzotivotera kuti unenge awinaiye totiziye kuti wawina ngeuyu ngaatonge iyeye ende ndiwo vanonge vecherenge mavhoti acho efuti ndo maonere ndinozviita because tikavhota muno muZimbabwe tikavhota mavhoti acho acharengwa kuti ngeZANUPF saka hazviiti kuti ZANUPF iriyena iringe mari dzavo dzachezona anaunza kuti uchitariwa anoramba andori ahead ngenyaya yekuti anoramba achinobiridzira saka hazviiti here muonero wangu wangu kuti tivhoterwewo ngenyika dziri dzakatitenderedza
ramavhaza ndatida kukukorektai Welsh venxube navatsvangirai havana kukonana nokuti Welsh venxube vanga apuwa purasi vakakonana nokuti Welsh venxube was leading a team yakaichida kupinda kusenate vatsvangirai vachifunga kuti no the same idea of the senate at that time was premature nokuti nyika yanga ichikwata ichiboila mukudonha kweeconomy vachiti it was not necessary for the country to have senate in the event yekuona kuti nyika iyi iri kutowira pasi nenyaya yeeconomy so Welsh venxube and his team went on to contest ma-senatorial seats and they lost because they didn't have the backing yet the generosity of the MTC supporters saka musare vanhema
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika ngatimboendai kuCameroon tione kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yakamira sei pamitambo yakatambwa nezuro Burkina Faso 1 Ethiopia 1 Cameroon 1 Cape Verde 1 mitambo ichatambwa nhasi chipiri yakamira seizvi Malawi ichatamba neSenegal Zimbabwe ichatamba neGuinea Gabon ichasangana neMorocco uye Ghana ichatamba neComoros muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira kuti paramende yeAmerica ipase mabhiri ekodzero dzekuvhota Senate yeAmerica inotarisirwa nhasi kutanga kuita hurukuro dzebhiri iri vaBiden vakati hazvina kukwana kungocherechedza zuva raMartin Luther King Jr. asi tinofanirwa kuzvipira mukupedzisa basa raakatanga tichipa vanhu mabasa nekuchengetedza kodzero dzekuvhota dzemunhu wese vaBiden nehurumende yavo vakakurudzira bazi reparamende kana kuti Congress kuti ipase mabhiri maviri aya anoti Freedom to Vote Act nere John Lewis Voting Rights Advancement Act mabhiri maviri awa anoita kuti zvive nyore kuti vanhu vavhote asi zvinotarisirwa kuti mabhiri maviri awa achatadza kuvhoterwa mudare reSenate
vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona
zvongo vedi apera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vamako varuzivishe vanoti vanokasha mazwa kuti upenyu kunze kwejeri hwakafanana nemujeri mavakange vari vanhu gumi nemumwe vakafa necovid-19 muZimbabwe nezuro vanhu vaviri vanoti vainge vashungurudzwa nemapurisa kukwekwe vanowanikwa vasina mhosva. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuyu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.